chaque cause de digestion. Kaperira, chimbuterira, chinzwaka. Nyanya zerudo, zazinoita, chinzwaka. Laidu zabinene moyo, asinda chazaka. Zanda tonyura, baby noguda, chinzwaka. Dinoguda, oh, mundi wanideo. My baby boo, usandi shemeze. No good down, Mundi wanite o. My baby boo, usandi shemeze. Iwe, iwe, usandi shemeze. Iwe, iwe, usandi shemeze. Iwe, iwe, usandi shemeze. Iwe, iwe, usandi shemeze. When you talk about love, 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 zinongo de tiri to me and you. Kana wewe usipo, baby, you. Dino zera ndiri lonely, baby, you. Baby nda pinda murudo, ene ndiwe munu wanipinza murudo. Na kanga ndiziza believe murudo, bati baby wanipa rudo. Dinoguda o, mundi wanide o. My baby boo, usandi shemeze. Dinoguda o, mundi wanide o. My baby boo, usandi shemeze. Iwe, iwe, usandi shemeze. Iwe, iwe, usandi shemeze. Mupenyu wako mudiwa, akuna mumwe mudiwa, achagona mudiwa, kukuda sezwa ndoita. Kana uchigona mudiwa, daiwa tombomira, taura nevamwe mudiwa, ungandi kwa zani shuma. Kana moyo wako ukauvunza, unoguza, mudiwa ninokuda, kweteze kunyepa. Mundi wanide o, my baby boo, usandi shemeze. Dinoguda o, mundi wanide o, my baby boo, usandi shemeze.